Mangwanani hakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 chikumi 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ngatichemei, tiratidze kusafara, tiratidze kugunun'una kwedu kubudikidza nekubatana tisina inda kubasa. Tiratidze employer wedu kuti zvichemo zvedu zviri serious.
Vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vehurumende vanotarisirwa kutanga kuramwa mabasa nhasi muvhuro.
Tinokurudzira vhiki rino kuti munhu wese ngaabude kunosapota Honorable Sikala na Honorable Sithole kuti vawanikwe vachibuda havana mhosva, vanhu vari kungopesekitwa kana kutsondoreswa nezanupf nokuti vanhu veCCC veshanduko.
Bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira veruzhinji kuti svondo rino vabude neruzhinji rwavo vachitsigira vasikala pamwe chete neimwe nhengo yeparamende inomirira Zengeza vaGodfrey Sithole kuti vasunungurwe vachiti havana mhosva yavakapara. Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti hurumende yeSouth Africa haisi kuita zvakakwana kuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushungurudzwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vehurumende vanotarisirwa kutanga kuramwa mabasa nhasi muvhuro. Mukuedza kwayo kumisa vashandi vayo vanoda kuramwa mabasa, hurumende yakazivisa kuti yawedzera mari yemihoro yevashandi vayo zvakapetwa kaviri kana kuti nezvikamuzana kubva muzana 100%. Asi masangano anomirira vashandi akaramba mari iyi achiti ishomesa. Vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vanoti vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa kutanga nhasi. Zvinotarisirwa kuti mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende acharamwawo mabasa. Rimwe ramasangano rinomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzicharamwawo mabasa. Mutungamiri wesangano iri Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa vaudza Studio 7 kuti vanoyambira vashandi kuti vasabvuma kushandiswa senhapwa munyika mavo, vachiti vashandi vose vanofanirwa kubatana mukuudza mushandirwi wavo kuti zvichemo zvavo zvinokosha uye zvinofanirwa kugadziriswa.
Yambiro yangu kuvarayiridzi nemamwe macivil servants ndeyekuti ngatirambei kuita nhapwa munyika yedu yekuzvarwa. Ngatirambei slavery. Mwana asingachemi anofira mubereko. Ngatichemei, tiratidze kusafara, tiratidze kugunun'una kwedu kubudikidza nekubatana tisina inda kubasa. Tiratidze employer wedu kuti zvichemo zvedu zviri serious, uyezve mari yaanotipa haichatikwanisi kuti tishike kumabasa edu, tishande nemazvo. Fellow educators, chandinongoona inini ndechekuti RTGS salary yangofananawo neimwe yemasix killer diseases. Kuti tizvidzivirire kuti tisafa nechirwere cheRTGS, zvinoda kuti tibatane. Ndo vaccination yacho, kuti tibatane, titaure nevoice imwe chete. Employer wedu achatinzwa uyezve achateerera zvichemo zvedu. Chikuru ndechekuti titaure takabatana.
Tinoona kuti vamwe vashandi muhurumende vakadasana mukoti vari kuda kumboramwa mabasa. Imimi sevarayiridzi muchajoinawo here kuramwa mabasa koku, kana kuti mune chimwe, mune zvimwe zvirongwa zvakasiyana nezviri kutanga nhasi muvhuro.
Isu sevarairidzi tine urongwa hunofambirana neihwohwo hwevamwe macivil servants vanofanana nevana mukoti hwekura mabasa kutanga nhasi muvhuro zvichienda mberi. Tiri varairidzi vari under federation inonzi FOZEU inosanganisira ATUS, inosanganisira PTUZ nepeUZ. Takasangana tinotori necollective declaration yekuti vedu varairidzi havasi kuzenge vachienda kubasa kutanga zuva ranhasi.
Mabvumirana kuramwa mabasa kwenguva yakadini kubva nhasi?
Tatenderana kuti tichati isusu kubva Mande kusvika Friday tinopa hurumende an opportunity yokuti vati restore salary yedu. Asi tichinosvika musi weFriday tichaona kuti mamiriro acho akamira sei neresponse yatinenge tichiwana kubva kugovernment. Tinozotora imwe decision tichibva ipapo tichienda mberi, uyezve tinenge tichitaurirana nevarairidzi vatinorepresenta tichibatsirana kuita a way forward.
Avo vange vari mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe Muzvare Tafadzwa munoda wafa vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Zvichakadaro, nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurukuro dzevemihoro dzinofanirwa kuitwa nevashandi nevamiriri vavo, vachiti hazvibatsiri kumanyira kumapepanhau kunotaura nezvemihoro pasati pabvumiramwa nevashandi. Muzvinafundo Masocha vanoti vashandi vari kunetseka nokuti panokwidzwa mihoro pose mitengo yezvinhu inokwidzwawo, izvo zvaanoti hazvibatsiri vashandi.
Ndiri kuona kuti upenyu huri kuvaomera, kwete vashandi ivavo chete asi vanhu vose zvavo vari muZimbabwe. Vashandi mari dzavari kuhora hadzichakwani zvavanenge vachifanira kudzishandisa, nokuti zvinhu zvakanguri zvabvirira kukwira zvakwirazve. Tichiona isu kuti petro inenge iri kukwira zvinoita sekuti iri kukwira pavhiki roga roga. Kukwira kunoita petro kukwidza kwainoita zvinhu zvose zvinenge zvichitengeswa zvazvo munyika muno muZimbabwe. Asi nechokukuku mari dzinohora vasevenzi dzisingakwiri, kunyanya vasevenzi vehurumende, nokuti tinonzwa kuti vamwe vasevenzi vomumakambani vanenge mari dzavo dzinenge dziri kunyanya kuhorwa dzakanangana namaus dollar. Zvino kana tikatarisa macivil servants vashandi vehurumende ava vanenge mari yavo haisina zvaichakwana, zvokuti yangwe hurumende ikati iyo yakuwedzera mari yavo times 2 yatinoti 100% iya, zvinhu zvakakwira kutodarika 100% yacho iyoyo. Vanhu vari kutambura kuti vaone mari yokuenda kubasa nayo nemotikari kana chokunodya kubasa haichakwani. Tinowa kuti kuzvikoro zvamabhoarding zviri kutotutsira mari pakati petemu, pamwe kutotaimizana 2 mari yacho iyo, uku vashandi vasingawadzirwi mari. Saka zviri kuremera vashandi mari, zvokuri kusaenda kubasa kwavanenge vachivari kuita nhasi handinyore musevenzi unenge akazvipira, wakaita toti saticha wakazvipira kuti ati handichaendi kubasa kunoticha kuno kunoita basa, asi kuti kutoshayiwa mari yacho yokufambisa kuenda kubasa, kana kuti yokunodya kubasa, kana kuti yokuti mhuri yake isare ichidya.
Kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu, munoona sekuti kunyange hurumende ichida ingakwanisa here kufadza vashandi vayo vese? Munoona sekuti inokwanisa kuita zvinhu zvakaita saizvi?
Inogona kukwanisa kuita zvinhu zvakaita saizvozvo kana ikanatsokugara pasina vashandi vacho kuti vanatsokutaurirana nokuwirirana kuti vavone kuti nzira yokuti vashandi vangava vehurumende kana kuti vasiri vehurumende, njira ingaita kuti vasakwanisa kuomeserwa nezvinhu ndeyokuwedzerwa mari here. Nokuti tinoona isu kuti ufumi hwenyika dzakasiyana siyana, kunongowedzerwa mari chete zvinhu zvinobva zvawedzerwapo. Saka nzira yandikaona yekuti vasevenzi vehurumende vangagutswa nayo ndeyokuti chimwe chikamu chemari yavo kana kuti chimwe chikamu chama benefits avo chikakwanisa kuvuya ne imwe njira yakaita sekuti ma benefits angaita sekuti pamwe ma stand edzimba kana kuti ma benefits akaita sekuti vanokwanisa kupiwa ma loan na ma bank asi ma loan aya asingachajimwe interest chimwe chikamu ozopuwa iri mari nokuti kana tokuongorora chaiyo mari nyango ukaipuwa nhasi kanzi times 20 munotoona kuti kuma business kwese uku mitengo ichakwira one times 20 iyoyo pasina mwedzi inoenderera mberi uko mari yacho inenge yapuwa vashandi vava kuchema chema zvayo isina chainenge ichachema saka kuti hurumende ikwanise kufadza vasevenzi vayo ngaivone dzimwe nzira dzokuvabhadhara mari dzisingazoiti kuti zvinhu zvikwire zvitevera mari yavanenge vawedzerwa iyoyo
vachinyora patwitter pavo nezuro vanik mangwana varatidza peji yokutanga yesunday mail hurumende ichizivisa kuti vashandi vayo vachapamidzwa mari 100% munofungei nazvo izvi
ndinoona sokuti kuti hurumende ingoti yawedzera mari 100% pamwe vasina kunge vabvumirana navashandi vavo zvinogona kutsamisa vashandi vavo kuti ko matishorei madii kuti tagara chose pasi tawirirana chikamu chamungatiwedzera zvekare sokuziva kwedu isi tinonatsokuona kuti 100% iyoyo yange times 2 iyoyo imari yavakagara vatoramba kare vachiti haikwani nyange mukatiwedzera times saka zvokungotanga pamwe kumhanya kunozvitaura kuti taakuwawedzera nemari yakati ivo vasati vawirirana navashandi vacho zvinoita sokuti kumanikidza mushandi wako kuti abvume zvaunoda iwe asiye mushandi wako ari uri kutengesera simba rake rokuti kutengesera simba rake kuti akushandire munogara pasi motaurirana mozozvipembedza zvenyu mabvumirana saka ndiona kuti inzira yakanaka kuti vamangwana vatotanga kuzvipapedza uku kuvanhu vacho vari kupa mari iyoyo pamwe havasati vambozviziva pamwe havasati vazvibvuma saka ngakuve nokutaurirana tisati tamhanya kumapepa tisati tamhanya kumaredhiyo tisati tamhanya kumatwitter uko nokuti zvinogona kutoshatisa zvinhu
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7 gurukota rebazi republic service vapaul mavhima vanoti vashandi vachapiwa mihoro iyi kubva mwedzi unouya chikunguru kana kuti July. Mutauriri webato recitizens coalition for change Muzvare Fadzai Mahere vanoti zvinoshamisa chose kuti vanhu vebato rezanu pf vakakonzera mhirizhonga parufu rwaMo Blessing Ali kunyatsime havana kusungwa asi vanhu vavakavhiringa ndivo vakavharirwa zvichitevera mhirizhonga yakaitika vanhu vachichema Mo Blessing vasikana vakasungwa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga vasikala vanoramba mhosva yavari kupomerwa iyi Muzvare Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokurudzira veruzhinji kuti svondo rino vabude vachitsigira vasikala pamwe chete neimwe nhengo yeparamende inomirira zengeza vagodfrey sitole kuti vabudiswe sezvo vachiti havana mhosva yavakapara
CCCC tinotaura isusu kuti Honorable Job Sikala na Honorable Godfrey Sitole vakabatwa kubudikidza nenyaya yaMo Blessing Ali havana mhosva vari kungotsondoreswa nekuda kwekutaura kwavaita pamusoro pekutsvaga vakaponda Mo Blessing Ali nekubatsira mhuri yekwaAli kuti vawane mutumbi uye kuti akapara mhosva iyi atongwe asungwe namapurisa saka naizvozvo tinotaura isusu kune mhuri yose yeZimbabwe ngatiratidze solidarity yakanyanyisa kuna Honorable Job Sikala na Honorable Godfrey Sitole nokuti pavaitaura nepavairwira mhuri yekwaAli vaiita chokutanga murugare hapana pavakataura nyaya yekurova vanhu kana kuti nyaya yekuita sei in fact dzimba dzeCCC ndoidzo dzakaita sei dzakapiswa nevanhu vezanu pia UIF zvakare vai rwira isusu tose nokuti toziya kuti Mo Blessing Ali angari member ye CCC saka munhu wedu kana kuti citizen mugari akashayika panjimbo zvinokachika madza nyika yose kuti munhu angangotsakatika uzongoonekwa akapondwa mutsime
saka advocate Maere imini se CCC moita sei nenyaya iyi mukuti chiko vanhu
tinokurudzira vhiki rino kuti munhu wese ngaabude kunosupporta Honorable Sikala na Honorable Sithole kuti vaonekwa vachibuda havana mhosva vanhu vari kungopersekitwa kana kutsondoreswa nezanu PF nokuti vanhu veCCC veshanduko vanhu vanomiririra vanenge vakatsondoreswa kunyanya kunyatsime ikoko nekuchitungwiza tikuonawo tese noise iri kuitika kuchitungwiza tinotaura kuti isusu ngakuite rugare hatidi vanhu vanoponda vamwe hatidi vanhu vanopisa dzimba dzevamwe vanhu ngavagarisane zvakanaka murugare
avo vange vari mutauriri webato Resistance Coalition for Change advocate Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo kwange kwadoka Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti hurumende yeSouth Africa haisi kuita zvakakwana kuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika dzemuAfrica zvavanoti zviri kushungurudza munyika iyi. Izvi zvinotevera kusagadzikana kwezvunhu munyika iyi mushure mekunge vanotyaira marori muSouth Africa vatanga kuratidzira vachiti havasi kuda kuti zvizvarwa zvedzimwe nyika zvishande munyika iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vashumba.
Nezuro maripota tiri kuwana ndo kuti kwanga kwanyarara mumigwagwa asi mazuva apfuura wa pane boka rinoi ATDF romu South Africa ndo rari chikonzera zvoe zvoe nomirishonga zvikuru muN3 kunana Tugela Plaza kuKwaZulu Natal vakavhara migwagwa yese namatrucks vachibvisa vanhu mumarori kana magonyeti vachirova nemboma kana kupisa kana kutorera zvunhu.
Mungaziva here kuti vanhu vangani vakakuvara?
Kungoti hatisati tawa hedu kuti vanhu vakanyanywa afektiwa vanosvika vanhu vangani nokuti zvinhu zvinongoitika nyika yese yeSouth Africa asi zvinoripotewa uko zvino ukazvitarira pazvivhitivhiti nepamadzangaradzimu zvinenge zviri zvishoma nokuti panoita sokuti zvivhitivhiti nemadzangaradzimu vaakuzviudza kana kuti pane unoudza kuti chiregai kuramba muchibudisa kuti zvizvagwa zvezvimwe nyika zviri kushungurudzika. Nezuro ndopatakawa transport minister Vafikile Mbalula vachiti kune task team yemaministers inosanganisira minister wehome affairs, minister of labour, minister of transport kuti vagare pasi vataure nevanhu veATDF ava nevamwe vari mutrucking industry.
Vanga vachisangana rini?
Taziviswa nhasi kuti ndopa chashangana interministerial committee ne the road and South African freight industry pazuva ranhasi asi pamvonga mupopoto nemhirizhonga zvakaitika mazuva apfuura apo takaziviswa zvakare kuti kwakasungwa vanhu vana asi hazvina zvazvinobatsira nokuti tinongoona kuti izvozvo ndezvenge zvichingova zvokubatana kumeso.
Sei muchidaro vashumba?
Nokuti haungati marodzi yakakura sezvakaita N3 inoenda kuDurban nana Richards Bay yovhagwa kongosungwa vanhu 4 isu tichiona futi kuti zvinonge zvichiteverana nokushungurudziwa nokurohwa kwavanhu nekuitiswa zvese zvine zvatingangoti torture in effect yamadhiraivha anobva kune dzimwe nyika. kana zvakadaro kuti ma driver ekune dzimwe nyika afanira kufamba muSouth Africa chii chinobvumira kuti ivo veSouth Africa vakwanise kufambisa zvinhu zvavo vachipinda nomuZimbabwe kana Mozambique nokuti ukazvitarira kazhinji South Africa ndo inotoda kudarika nemune dzimwe nyika ichisvika kunana DRC ichitengesa zvinhu zvayo saka zvinhu zviri unfortunate zvikuru.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mutevedzeri wemunyori mubazi revechidiki mubato reZANU-PF va John Paradza akaudza kuti ZANU-PF ichatuma vechidiki vayo kunorwisa vatsigiri veCitizens Coalition for Change. Paradza akataura izvi pamusangano wevechidiki veZANU-PF muHarare neZuro. MuNewsday makare, Reserve Bank of Zimbabwe yazivisa mabhanga kuti aende panzvimbo dzevanhu nemakambani akakwereta mari kunoona kana mari yakakweretwa iri kushandisirwa zvayakakwereterwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yosefini mamuka sei, ndinoramba nichingo emphasize kuti maZANU-PF ari kunyatsime haana kutenga mastands kucouncil asi kuti ndovaya vanoenda nemacampaigns zvinzi tokuonerai pekugara. Ndo ivava dhasa vachiti teritori ino ndeZANU-PF. Vazhinji vacho havana mapepa ekucouncil ndosaka vachidaro. Ndozoda kutaura pamusoro pekuuraya kwavakaita MoBlessing. Handifungu kuti jamba uyo akauraya ari one. Tiri kuda kuona nyaya iyi vachinyatsokuinvestigeta. Polisi yeZimbabwe ndoiziya iri polisi inobata basa rinomwisa mvura. Tuda kunzwa paisi jamba achitaura matorera akaita munhu nekuzocheka kwaakaita kuisa musaga kuisa mutsime. Ruzhinji rweZimbabwe takateerera isi kuti anoita gununu zvovharana. Uye akauraya tapiwa makore vakanyatsotaura. Ndakatora ndakamutorawo gadheni ndikadii mukoma babake akabata makumbo akadii akadii vanhu vachinzwa. Tiri kuda kuti munhu paisi jamba ataure ruzhinji rweZimbabwe tichinzwa maitikiro azvakaita. Zvinhu izvi zvine ZANU-PF mukati, ndivo vakauraya vanhu veZANU-PF. Mapurisa arimo mukati menyaya iyi.
Makadii vashamarari veStudio 7, ndinokutendai nezvamunoita. Musavhunduka kuti ZANU-PF yati zvakati zvakati nokuti inoziva kuti imi munonatsa kurondedzera vanhu zvokwadi zvakakwana. Vana DNews vava havambobudisi zvinhu zvakakwana kuti usise zvinenge zvichiinda nepi. Hohu, imi munotipa zvakakwana. Tinokutendai musavhundisirwa neZANU-PF. Musaatya zvese zviri kuitika. Tikwasungwa vanhu veTripoC kwazodii. Imi michingorangarirai chete zvakaitika pakukura hunzi. Ho pamunoona kuti ZANU-PF chero Harare yose yainogona kuurayi. Asi isu ngatirambe takashinga. Imi shingaiwo musavhunduka muchitipa nyuzi dzakanaka. Nyuzi dzatinonatsa kunzwisisa senyuzi dzamunogara muchitipa. Ndinokutendai imi vatori venhau veStudio 7. Ukaona munhu unokuvengai, muZANU-PF ndo inongokuvengai chete nekuti ZANU-PF inoda kuti muite zvainoda iyo. Asi zvimwe zvinhu zvichingori pachena kuti ndo vakauraya munhu. Machairman ava akanovhiringa vanhu parufa haana kufungiwa kuti kosungovana masikala. Saka zvinhu zvose izvozvo munofanira kungozviona vanhu veStudio 7. Tichabudirira, tichakunda.
Makadii paStudio 7? Iyi nyaya yatanga vana Munangagwa yekupfeka magemenzi vachiteverana namachechi. vakuda kukanganisa vanhu kunamata. Nokuti takatonzwa vamwe vanhu vokuru vokuchechi yokwaMwazha uko vachitotaura kuti vaiva vachizosara vachiita sevanokurudzirwa kunzi vatsigire vavhotere ZANU-PF. Machechi imwe vokwana Mwazha nekwamarange neyokwamutendi ndimwe muri kunyanya kutagetewa navanhu ava. Dei mamboita kuti musiyane nenyaya dzematongerwo enyika muita zvechechi, nokuti vanhu kana vachiona munhu angagwa achiuya achiparidza mberi kwavanhu sezvaakaita musi wa 11 June kundari kuroko, vanozofungidzira kuti kuda pamwe kana kuri kwokuti kune vakuru muchechi imomo vari kusapota ZANU, ngavarege kudana vanhu ivavo vachiva vachipfekedza vanhu ivavo magemenzi, nokuti hamuvazivi zvavari vanavo. Siyanai nenyaya dzematongerwo enyika munamati emwari zvakanaka, please.
Mazuva imose vashandi vestudio 7 apa ndangachida kutaura nezvevashandi avo vehurumende vada kukwidzirwa mari dzavo. Zvakanaka hazvo, asi zvinoitika ndezvekuti pavanenge vawedzerwa mari dzacho idzodzo tinoona mitengo yezvinhu ichikwira. Yakwira kudaro wodzokerazve wochema woda kuwedzerwa, wowedzerwa mitengo yezvinhu yokwira. Saka pari zvino nemamiriro akaita upfumu hwedu handioni zvichishanda, hazvishandi chinhu, nokuti vachangogara vachingotaurirana vachingotaurirana, kutaurana kwacho hakuperi kusvikira hamheno. Saka apa dai vagona kutsvaka dzimwe nzira, iri hurumende itsvake dzimwe nzira zvokuti vataurirane kuti zviite zvakanaka, nokuti nemaruti karensi yatiri kushandisa muno muZimbabwe hazvimbofi zvakaita zvakanaka. Ndini Kanyerere Magara, ndiri kuno kuZhombe.
Gogoi mumusha muno Studio 7 ndinoti pamasoko anogutsa. Mukutanawo Bathu from Chipinge. Tirimwa maunganidzo pabechi Bridge apo. Taneseka munyaya dzetiri mukati mebechi Bridge umu. Maunganidze, chief maunganidze. Nyaya dzemastendi dzatinetsa idzi. Kanzu uri kuti nepapa. Chimunge edu vanhu vakazvivakire dzimba dzavo vakazvidhonzere magetsi. Nhasi yakuya yekuti ngepedu kanzuru chichi. Vestudio 7 tokumbira kana muno ruzivo kana kuti mutsvagurudzowo kuti isu kuti tipinde kupi. Anhu akawanda akake munzvimbo yona iyo vari kuziva vado kubviswa, vado kuiswa kupi. Mari dzavo dzavakashandisa pakwake mudzimba dzavo endi ngemamambo muri kukambirwa nekanzuru munomu. Vanhu vakatovaka kuti uextende nenyaya dzona. Zvakaoma, ndizi totangira papi. Naite basa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vehurumende vanotarisirwa kutanga kurwira kuramwa mabasa nhasi muvhuro. Bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira veruzhinji kuti svondo rino vabude neruzhinji rwavo vachitsigira kuti vasikala pamwe chete neimwe nhengo yeparamende inomirira Zengeza vaGodfrey Stole kuti vasunungurwe vachiti havana mhosva yavakapara. Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum va Gabriel Shumba vanoti hurumende yeSouth Africa haisi kuita zvakakwana kuchengetedza zvitsvarwa zveZimbabwe zviri kushungurudzwa munyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.